manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, gunyana 12, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu hatisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini.
Vakanzi vari kuvigirwa kuno ndozvatinoda nokune guvurao ndokune hama ivavo ende chimwe chinotipadza sezvati mwana wedu mangwana kusenjino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu.
Asi vamwe vagari vekwaZvimba vanoti zvingavafadza zvikuru kana vaMugabe vakaradzikwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo wenyika dzepesana panhoroondo yavaMugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakuwara nhasi kunhandare yeRufaro muHarare mushure mekunge zviuru zvevanhu zvatsikirirana zvichimhanyira kundoona mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munhandare yenhabvu iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe waendeswa kunhandare yeRufaro Stadium kuMbare, uko vakatora mhiko yekutungamira nyika muna 1980. Mutumbi wasvika munhandare uri muchikopokopo cheutore Zimbabwe National Army. Mushure memunamato, mudzimai wavaMugabe amai Grace Mugabe nevana vavo ndivo vatanga kuona mutumbi wavaMugabe. Kwazotevera veukama, makurukota ehurumende nevanyarikani, uye mushure meizvozvo munhu wese angari munhandare apiwa mukana wokuona mutumbi. Pakutanga vanhu vange vachifamba zvakanaka vari mumutsetse, asi mushure mechinguva vanhu vazopinda vakawanda, izvo zvakonzera kukuvara kwevanhu vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vanhu vangani vakuvara. Chirongwa ichi chambomiswa uye pazoshedzwa mapurisa anodzivira nyonganyonga kuzogadzirisa zvinhu, izvo zvazoita kuti chirongwa ichi chienderere mberi. Mumwe musikana wechidiki uyo atanonzi Machuma audza Studio 7 mushure mokuona mutumbi vaMugabe kuti arwadziwa zvikuru kuparadzana navaMugabe.
Arwadziwa nekuparadzana nakulu wedu. Zimbabwe tarasikirwa zvikuru. Even isusu mayuthi tarasikirwa. Saka tirikuti vafambe zvakanaka kuti.
Vaimbomirira Mbare mudare National Assembly vatendaisa vanhu vataurawo neStudio 7 mushure mokuona mutumbi wavaMugabe vachiti vadzimbikana zvikuru.
Hakuna munhu anorarama zvachose, asi munorwadziwa kana muchitarisa mabasa akaitwa nemunhu. Tinoti ngavazorore gamba renyika, gamba reAfrica, vazorore murugare. Totambira kuti Mwari werugare achavatungamira murwendo rwavo.
Dr. Paul Chimedza, avo vakambomirira Gutu South muparamende, vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuwana mukana wekuparadzana navaMugabe, vachiti vanotenda basa guru ravakaita mukusimudzira upenyu hwavo.
Toda kuvatenda nokuti munhu anga ane pfungwa dzakatesvera, anga ane pfungwa dzokuti kana pane chisungo chaanenge aita anga asingadududzi kumashure. Hweza zvava zvakanaka kana zvava zvakashata, asi vangoita chisungo chokuti akuenda nenzira iyi maiziva kuna vaMugabe hapana anodududza kwakutoenda. So tinozvitenda kuti gamba redu ratisunga toti famba zvakanaka mundara wedu.
Mutumbi wavaMugabe uchange uri kuRufaro zvekare mangwana kuti veruzhinji vaonekane navo.
Vakomana titariwana
Ndaka mira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, muzukuru wava Mugabe, valiyo Mugabe, vanove ndiwo muzukuru mukuru, vanoti vakamira nechisungo chakaitwa nemhuri yavo neZuro Maneru, chekuti mhuri yekwa Mugabe ndiyo icharadzika mwana wayo. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Rachel to Studio 7.
Mtundi wemushakabvu unotorwa uchiendeswa kuNational Sports Stadium. Uko kwatinotarisa kuti madignitaries ari kubva kunyika dzakasiyana siyana, ma heads of state and government nema former heads of state vachange vachionekedzana nemumwe wavo. Ikoko ndokuchaitwa service kuonekedzana nekuita minamato inofanira kuitwa pakuonekedzana nemunhu asati aviko. Zvisinge zvapera izvozvo, tinenge tichizozivisa vanhu kuti chikamu chinotevera chinenge chakamira sei.
Saka veruzhinji vari kutarisira kuziviswa sarini kuti izvova Mugabe vachavigwa rini ende vachivigwa kupi.
Vachaziviswa nemusi womugovera, nekuti musi wesvondo tichaenda kwazvimba, kuti vanhu vekwazvimba kunove iko kumusha kunobva President Mugabe kuti vaonekedzane navo. Ipapo tofunga veruzhinji vachaziviswa kuti zvichange zvichifamba sei.
Kumusha uku ndokuchabuda here chisungo, kana kuti chisungo chakatetwa kudhara neveukama vepedyo?
Chisungo chakatoitwa, chandambotaura chiya chekuti vakati vanoda kunoradzika hama yavo vega. Saka ichocho chisungo chiri pedyo. Kune vamwoka vehurumende, vamwe vanga vari mudhuze dhuzewo, vanenge vachida kuedza kuti vataurewo nemhuri kuti madiko vaendesa kuhiro zvega. Saka bhati chisungo chiripo chekuti vada kuvaviga vega maitiro avo avari.
Kune vamwe vari kutiwo vaMugabe ndivo vakatanga urongwa hweHeroes Acre. Ko sei vasisiri kuda kubuda pachena panyaya yekuvigwa kuHeroes Acre?
VaMugabe vakashaya, saka havana pavanobuda pachena. Vachataura, anotaura ndemupenyu, hama nemadzishe ndivo vanotaura izvozvo veukama hwekwaMugabe.
Avanga vari muzukuru mukuru vava Mugabe, valiyo Mugabe, vachitaura vari parunhare muHarare naRachel to Studio 7. Hama neshamwari dzevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, idzo dzakaungana kumusha kwavo kwakutama, dzinoti dzinofara zvikuru kana mutumbi wavaMugabe ukavigwa kwazvimba kumusha kwavo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaswera vachimba nekudya vari pamariro avaMugabe. Mutumbi wavo uchaendeswa kwazvimba nemusi wesvondo. Mumwe mugari, amai Jessica Sande, vati zvingavafadze zvikuru kana vaMugabe vakavigwa kwazvimba sezvo changa chiri chishuo chavo.
Pakanzi ari kuvigirwa kuno, ndozvatinoda ndokune guvhu ravo, ndokune amai vavo. Ende chimwe chinotifadza sezvati mwana wedu mangwana kusendinomuka chimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu. Shamwari dzake, vazukuru vake, vana vake vese vanenge vari panzvimbo. Saka kana vati kuHarare kunoenda vashoma kana kuti zvido zvevamwe vavo vavaitanda, asi isu sevabereki semwana wedu taimuda panzvimbo.
Mumwe mugari wekukariba, amai Chioniso Mupfurutsa, avo vanga vari kwakutama, vati vanorwadziwa nekubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro.
Tinotozvida kuti vavigirwe kuno kwazvimbo nekuti tiri kurwadziwa nezvakaitwa baba vedu.
Asi vamwe vakaita saambuya Maria Nowe, vati havafari nekuti vaMugabe vakavigwa kwazvimba hazvina chiremerera, uye vanofanirwa kuvigwa pachikomo chavaiti ndechavo.
Nekuti chikombo chichinzwa vanonzi ndivo vakachitanga, saka zvakangokoshawo kuti tivaise panzvimbo yavakadi yavakatanga.
Muzvari Koniria Masiyambwa vati hazvina basa kuti vaMugabe vavigirwa kupi chero vavigwa murunyararo.
Isu chatiri kudai tiri kuchemawo semunhu aive purezidendi chete toradzika murunyararo. Hatisi kuti tinosarudza saidhi kuna nzvimbo, tinodiwa kuita sei kuchengetedzwa kwavo.
Vanhu vakawanda vanga vasina nhumbi dzine mufananidzo wavaMugabe, izvo zvanzi nevakawanda zvinoratidza kuti hurumende yanga isina hanya navo. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndine Ata Chigoriwa.
Vaimbo wa mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe avasi kuzoradzikwa kumarinda ya Heroes Acre mushure mekutadza kuwirirana pakati pehurumende nemhuri yavo. Mhuri yavo yarambawo kuzivisa veruzhinji kuti vacharidzwa kupi uye riini. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumhuri yavaMugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodeo Brook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano naMai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinongwachengeta nesvondo asi kuti tinowachengeta sei hatisati tataura, ndototingataura naMai tawirirana ndovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vaMnangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nengo dzePolitburo vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi semataurio azoita mutauriri wemhuri yavaMugabe vaWalter Chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakona nganga murapwa achida
pfungwa dzehurumende, pfungwa dzePolitburo yezanupia amaiwo akataura pfungwa dzemhuri yekwaMugabe mhuri yekwakariga mombe nakushungwa zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi neprogramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta programu yanhasi neprogramu yamangwana neprogramu yemusi wesatadhi tichiidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vaMugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navaMnangagwa ave makara asionane. Mhuri yavaMugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vaMnangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vaMugabe vachirwara. VaMnangagwa vativo mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavaMugabe. Vamwe vaendawo mudzimai wevaiwe mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navaMnangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachitiko chanhasi vaMnangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita tinopesana nemwi hapana. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana neni kuTazimba. Asiona mapepa kunzi ndakavatenga. Hapana akambomakookora yangu kupihwa hose. Hapana. Asi unoshwanzi ndakatenga madzimambo api vakauya vakaona zvakanakanaka uye ndikavaudza kuti imwe savaridzi vomunhu ndimwe mweka mashoko eyo atinofana kuteera.
VaMnangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vaMugabe nemusi wesvondo vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Pane maonero akasiyana-siyana pamusoro pekuti inhaka ipi yasiyirwa vana veZimbabwe nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichitevera kushaya kwavakaita svondo rapera. Vamwe vanotenda vaMugabe nekusiyira vatema vomuZimbabwe nakaevhu pamwe nedzidzo yeinonzi yakaita kuti Zimbabwe ive imwe nyika shoma shoma dziri pamusoro soro pane zvedzidzo muAfrica. Asi vamwondo vanoti vamugabe nhaka yavasiyira vana veZimbabwe ndeyekuvengana, uori pamwe nekupondana, sezvo vakatadza kutora matano munguva dzaipondwa vanhu kubva munguva yegukura hundi kusvika mukutsakatika kwevamwe vanosanganisira vaitaidza maramu. Kuti tinzwe maonero evamwe, tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaChirumhanzu kuti ndezvipi zvavangati nhaka yasiyiwa navamugabe.
Zvavamugabe zvinotoda zuva rese kana kuti mwedzi tichingonyatsokutaura nezvavakaita vanhu vatema vomuAfrica vanonzi vakatanga kuva nezvunhu zvavo kana kukontrola maresources avo. Tisu, saka zvose izvizvi ushingi injere nokupakurira kwaita vamugabe kuti onai inimi ndimi vanhu vatema irivhu iri nderenyu. Saka zvakawanda zvatingataura panguva ino, saka ndati zvinototora nguva yarefu kuti titaure. Tinokatarisa vanhu vanouya kuzovachema iAfrica yese, zvinoratidza kuti munhu wavanoremekedza zvikurukuru uyu murume zvaiita angasingaitiri maZimbabweans chete, asi kuti aitotaurira nesuwo muAfrica.
Dr. Zembe, zvii zvamungataurawo pamusoro penhaka inganzi yasiyiwa navamugabe kana legacy yavo?
Chokutanga ndechekuti vamugabe vakakokwa kurwira nyika ino, kune vakanga vatopinda mundima yacho kare. Vakokwa ndokupinda, vapinda vakazotungamira musangano wavo weZANU wakazova ZANU-PF. Vamugabe matongero avakaita nyika, vakatonga vachiponda rudzi, vakatonga vachive dzara ruvengo, vakatonga vachinjonja fuma yenyika, vachiita zvavo ivo nemhuri yavo neboka ravo. Hapana zvizhinji zvatingataura kuti nhasi uno tine nhaka yetinorarama nayo savanhu veZimbabwe tichiinda mberi yakasiyiwa noutongi hwavamugabe. Munhu wanga ari munhu webope, munhu wanga ari munhu asingakanganwiri kana akonana nomunhu. Zvavakarwira chaizvo zvichirwirwa nenyika hazvisizvo zvakazoitika.
Tonzwawo vaChirumhanzu munoti nemashoko ataurwa naDr. Zembe.
Zvinoshamisa chaizvo chaizvo kuti muchirongwa chinoti tiri kutaura nomunhu ane njere dzokunzi azonzi dokta. Ukanzwa mataura avanotaura aka unoshaya kuti ndidhokuta womunhu muteme here wakazvagwa muno muZimbabwe here, kana kuti unogova kudhokuta ake akangozouyavo as a foreigner. Shuwa shuwa vazendi kana vachitaura kuti hapana chakaitwa navamugabe, zvinhu zvinoshamisa. Ivo voga muZimbabwe nechipati chavo vagozoona kushata kwavamugabe, asi Africa yose ichiti aiwa, zvese kwafa gamba, kwafa a revolutionary, kwafa a pan-africanist, ivo havazvioni. Iye zvino hakuna munhu asingazivi kuti maZimbabweans they are number two in Africa kuva educated, zvinosanganisira naivo vazende nhasi uno vanonzi ndidoctor. Asi izvozvo vari kuda kuzviramba. Kuti zvakabva kupi havasi kuona kuti zvakabva kune vamugabe.
Dr. Zembe,
vaChirumhanzu inhengo yomusangano une mbiri yokushora nokumhura vamwe vagari veZimbabwe. Ipapa pahurukuro vanzi vaZembe nechipati chavo ivara rokutuka iroro. Vari kuti vaZembe vakazvarirwa mune here ivara rokutuka iroro. Vari kuti vaZembe mutengesi nokuti ndaita pfungwa dzakasiyana navo ivara rokutuka iroro. Ndokumhura kwaita nhengo dzeZANU-PF. Ndokosaka ZANU-PF yakauraya vanhu, nhengo dzeZANU-PF dzamugabe. Nokuti vari kuda kuzviti ndivo vakagwira nyika inoi, havazivo. Ivo vakaita basa, vazhinji vachiita basa. Nyika ino yakarwirwa nerudzi rwechitema, uye vaChirumhanzu vanofanirwa kuziva kuti vamugabe vakatodzidziswavo, vakazvarwa somwana vakadzidziswa pakutama apo namafata. Asi vazhinji vemuZimbabwe vakadzidziswa navanhu vavo, vabereki vavo vatema mafata ba.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunari muHarare ne Studio 7. Kunyanga hazvo vachishorwa nevamwe semutungamiri aive neutongi hweudzvanyirere, vanhu vakawanda vanobvumirana kuti vamugabe vakaita basa guru rekusimudzira dzidzo munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamugabe vakambove mudzidzisi kwemakore akawanda uye chikoro cheHope Fountain Mission Primary icho chiri pedyo neguta reulawayo ndechimwe chezvikoro zvavakadzidzisa. Mbuya Violet Mpofu vanogara pamusha wavo uri pedyo nechikoro cheHope Fountain Primary School icho chiri makiromita 20 kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweguta reulawayo. Mbuya Mpofu, avo vane makore 75, vanoti vakadzidziswa navamugabe panguva yavakambodzidzisa pachikoro ichi. Mbuya Mpofu anoratidza kufara zvikuru pavanotaura nezvekudzidziswa kwavo navamugabe vachiti vaive mudzidzisi aiita basa rake nemazvo.
Uropeti Mugabe muri vasifundisa rula masenge musandvaisi tisarunga.
Robert Mugabe ndiye akandidzidzisa pano ndaive standard 5. Taiva titisha Mugabe. Imba yavo yaive panzvimbo iri kuseri kwechikoro. Padzimba dzamunoona dziri pedyo nechikoro ndipo paive une imba yake ipapo.
Mbuya Mpofu anoti havachanyatsoyeuka kuti vakadzidziswa navamugabe gore ripi, asi vanoyeuka vamugabe vari munhaisanwa doro uye vasina shamwari vachifarira zvekugara vachiverenga mabhuku.
Aisanwa doro aisabata doro zvachose, asi handaimbomuona kuchechi. Anga asina shamwari, taimuona ari ega nguva dzose.
Chikoro cheHope Fountain Primary chakavambwa mugore ra1870 nechechi yeUnited Congregational Church of Southern Africa, UCCSA, iyo yaizivikanwa panguva iyoyo ichinzi London Missionary Society. Munyori wepamuzinda weUCCSA muvulawayo, Reverend Mlayo Skosana, vanoti nhoroondo yekuti vamugabe vakadzidzisa rini paHope Fountain Primary haina kunyatsojeka, asi vanofungidzira kuti vakadzidzisa pachikoro ichi mumakore a1946 kana kuti 1947. Mugariwo wemunzvimbo iyi vaRichard Ncube, avo vane makore 70 ekuberekwa, vanoti havana kudzidziswa navamugabe asi vanoyeuka vachivaona panguva yavaidzidzisa pachikoro apa. Vanoti vamugabe vaive munhu aifarira zveutsanana.
Indlela yaigoka ngayo ndongavona vaida masheta amusopa maningi.
Nzira yavaipfeka nayo zvairatidza kuti vaifanirwa kuve nehembe chena dzakawanda, nekuti vaigara vakapfeka hembe dzakachena kuti mbe nebhachi dema nemutirauzi wakasvibirawo, kana kuti vaipfeka svutu nhema. Ndiwo mapfekero avaigara vakaita.
Vamugabe vakadzidzisawo paEmpandeni School pedyo nedhorobha rePlumtree muMatabeleland South uye nekune zvimwe zvikoro mune dzimwewo nzvimbo munyika. Nyika payakawana kuzvitonga muna 1980, vamugabe vakatanga chirongwa chekusimudzira dzidzo munyika, zvikoro zvakawanda zvikavakwa. Mumwe mugari wemuvulawayo, Vandavaningiswawa, vanoti vamugabe vakaita basa guru mukusimudzira dzidzo munyika.
Ini ndakaita chikoro grade 1 1985. Kubva grade 1 kusvika grade 6 ndasingabhadhari school fees. Ndatanga kubhadhara school fees pagrade 7. After kudaro isu kwatati tatisina kuminda. Takawaniswa minda navamugabe.
Sachigaro weboka revechidiki mubato reZANU PF mudunhu reMatabeleland South vaWashington Ngomo vanotiwo kusimudzira nyaya yedzidzo chimwe chezvinhu zvakakosha chakaitwa navamugabe.
Munhu akasimudzira dzidzo yenyika yeZimbabwe, ruzhinji rwevanhu veZimbabwe vakawana dzidzo ndekuda kwemapolicies angaiswa navamugabe nehurumende yavo. Ukatarira iko zvino kukapota uchifamba unosangana nezvikoro zvakawanda, maprimary, masekondari, mayunivhesiti akuwanikwa mumaprovhinsi ese, mastate univhesiti, nekuda kweshuwiro yavamugabe kuti vanhu vadzidze. Uye munhu angakatarira kuti vanhu vake vasumukire vane mamusoro. Ukatarira nyaya dzeempowerment, ruzhinji rwevadiki vanoteerera tidzidziso rinobva kwakuru, yekuti isu sevanhu tofanira kuzvishandirawo. Vakawanda vakapinda mumigodhi, vanoshanda vane mamaini avo, vari kuzvishandira.
Vamugabe vakashaya nemusi wechishanu svondo rapera kuSingapore, uko kwavange vave nemwedzi yakawanda vachirapwa. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tsangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwava Mugabe uye kugadzwa kwavo segamba.
Ndinonzi chino ilifone ndiriko kwakazvinza kwakutama.
Oh, makadiko kwakutama uko?
Tinofara ini ndinonzi chino iyi vaidzira mumusangano waituma miriona vamugabe ndainzi comrade mwenda. Nauyu yandi kuda kutaura ndiye kuti inoshamisika nevanhu vanobudika vanotaura neze constitution, vanotaura neze constitution pachituna, kuti constitution yeZimbabwe inotendera president kusvika panzvimbo yekubata maoko nyangwe muri kuda kana kuti hamusi kuda. But 2017 hamuna kuda kutaura neze constitution yeZimbabwe. 2017 hamuna kuda kutaura neze constitution yeZimbabwe. But 2019 makutaura neze constitution yeZimbabwe. Toreva kuti baba pamusha kana muri baba vanoti kubudisa Bhaibheri kana yangu yekudya sadza, kana isiri nguva yekudya sadza, Bhaibheri haritaurwi nezvaro. Vamugabe vakagashidza vechidiki ivhu, vamugabe vakagashidza vechidiki fundo, vamugabe kuti izvezvi zviti zvirove matundundu isi vechidiki pamberi pevane zviti vane ivhu ndivamugabe. Vamugabe hatiudzirwi kunaka kwavo kana kuipa kwavo. Vamugabe vanozivikanwa nemunhu wose kuti vamugabe vakatisvitsa papi. Saka ndinoti kune vose veruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rweAfrica, vane misodzi pamatama ngavauye tibatsirane pamwe chete tichene vamugabe. Saka naiwayo ndinoti ruzhinji rweZimbabwe vanhu ngavasanyeperwe nevanhu vanoda kunatsurudza chitunha zvona ice cream, nenyaya yekuti ivo vane zvozviva zvavakavandira. Vamugabe vakadzingwa muzanup f vakatsigirwa nevanhu vavakatsingwa navo. Saka vamugabe kusvika mukufa kwose kwavaita vamugabe vari maoko evanhu vavakadzingwa navo, vakatendekwa, vakaudzwa huipi nevamwe vana vane mukaka pamhuno, vamugabe kutukwa nekuitwa semwana mudiki nevana vazuro uno vachitumwa nevanhu vatinoziva. Saka izvozvo chauya kana chinouya kana chauya kana nderini takambozvipirawo kuti hakuna kusiri kufa, tikurwadzikana nekusiyiwa kwataitwa navamugabe.
Kwamuri ukoko vanhu vakatoungana here?
Hama dzavamugabe nemarovha akasiyiwa navamugabe vakaungana pakutama vari kuchema munhu wavo. Kuna munhu anogona zvose, hakuna munhu asingatadzi. Kune vakatadzirwa vanoziva zvavakatadzirwa, asi isu tine chironda pamwoyo nekusiyiwa kwataitwa navamugabe.
Saka imi comrade Mwendas, mungada kuti vamugabe varadzikwe kupi?
Vamugabe vanofanirwa kuvigirwa pakutama.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. apo tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yavamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu hazvisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini. Asi vamwe vagari vekwaZvimba vanoti zvingafadza zvikuru kana vamugabe vakavigirwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzopesana maonero panhoroondo yeupenyu nenhaka yakasiyiwa navamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Jona njani mthokazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 kumpandula 2019 ngwentungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala njengamasiko ethu athona umuntu ma esefile sesishile kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into azenzayo elapha emhlabeni. Sina simazi njenge-Pan-African Giants.
Kulabantu abalimeleyo enkundleni ye-Rufaro Stadium namuhla ngesikhathi kulokuphithizela bevangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe.
You'll be back at Rufaro for the group of viewing on Saturday. The dignity.
Lanxa abomdeni kaMgabe besithi kumele abekwe emzini wakhe, lokhe kungakacaci kuhle ukuthi uzancwatshwa ngapi, ngoba kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lomdeni wakhe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters ele-South Africa belilomcimbi namuhla lapho elincome khona uMgabe njengeqhawe elavela abantu umhlabathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulimale abantu abambalwa enkundleni ye-Rufaro Stadium eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli be-ZANU-PF bephithizela bebangisana ukungena enkundleni le ukuyabona isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama uyalandisa.
Amapolisa athwala nzima ukulondoloza umumo wabantu befuqana lokunyathezelana bebangisana ukungena ngentuba obekumele bangene ngayo enzikini yenkundla ye-Rufaro Stadium besuka emabhentshini. Abalimeleyo bebethwalwa ngabenhlanganiso eye-Red Cross. Omunye wabayevalisana lomuyi uMgabe ongathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngokumenze weza enkundleni namhlanje.
Ibuhlungu kakhulu ngoba konke okuselizweni, inhlalakahle le eselizweni lendaba yenkululeko, ukutholiswa amathuba okuyathola imfundo ezikolo, konke uMgabe.
Umabhala jikelele wenhlanganiso yabasakhulayo e-Citizens Forum uLonias Rozima Joni uveze udana wakhe.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala njengamasiko ethu athona umuntu ma esefile sesishile kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into azenzayo elapha emhlabeni. Thina simazi njenge-Pan-African Giant, wayencedise ekhuluma nje ngaphandle kwelizwe kumbe ngapha eZimbabwe, ekhuluma ngento zoku ukuthi abantu abamnyama beke bebe nawo empowered. Kodwa outside that, we also know him, siyamazi njenge-political lead. And engu-politician, wayenza ama-mistakes amaningi. And wayenza into ezi-right eziningi.
UMajoni uthi lanxa waba lamaphutha akhe uMgabe, okuqakathekile manje ukuba kukhangelwe phambili.
Kodwa kuna ama-mistakes awayenzayo, siyazi into zokulala ukuthi ufa wayenza abantu egukura hundi. Lokwezinye izinto ezinjalo yinto ezokuthi even abanye abantu abakhona lapha emhlabeni bayahlukumezeka kakhulu ngakho. Kodwa thina sithi malokhu sokudlulile kumele sikhangele phambili, sithi yebo wayenza ima-mistakes wona leyo, kodwa kumele sihambe ngempilo zethu njengabantu abamnyama, sibone ukuthi phambili singakwenzi futhi, kumbe abanye abazobuya ngemva kwakhe abe ngabantu abangasoze beyenza ama-mistakes awayenzayo. And siyamazi nje ukuthi even outside iZimbabwe umuntu owayehloniphekayo kakhulu.
Unkosikazi Grace Mugabe, izihlobo zakhe lezomufi leziphatha amandla zikahulumende bebekhona embuthanweni we-Rufaro. Kusasa uZulu uzoba njalo lelinye ithuba lokuvalelisana loMgabe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
ukudonselana phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakomgabe ngalapho uzavekwa khona umgabe kuyaqhubeka. Isikhulumeli somdeni wakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi umgabe kasoze abekwe eHeroes Acre. Umhlangano bekhona phakathi lo kukaMnangagwa lo mfelokazi kaMgabe unkosikazi Grace Mgabe namuhla ubikwa wehlulekile ukuphuma lesisombululo. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethekele emzini womufi ezokhalela imuli le ngemva kokubhubha kwayengumongameli uRobert Mgabe ngeviki edluleyo. UMnangagwa ubuyele eziphathamandla zikahulumende ezebutho kanye lezebandla lakhe leZANU-PF eBlue Roof eBorodale. UMnangagwa ucine esiba lomhlangano lemuli yomufi bezama ukuphuma lohlelo olucacileyo lokuthi uzabekwa ngaphi. Uhulumende ubikwa efuna ukuthi umgabe angcwatshwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre, kodwa imuli yakhe ibikwa ifuna abekwe lapho adabuka khona kozwimba. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kwalo mhlangano, isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi akukabi sobala ukuthi umufi uzabekwa ngaphi.
You'll be buried through Faro to do both viewing on Saturday. The dignitaries
seza kuya enkundleni yeRufaro Stadium lapho uZulu azavalelisa khona umuyi. Abahloniphekayo labo bazathola ithuba lokuvalelisa ngomgqibelo eNational Sports Stadium. Sinikeza uZulu ithuba lokuthi avalelise umongameli wayo, kodwa kusukela lapho imuli yakomgabe yiyo ezabe isikhokhela uhlelo sesiya phambili.
Umzukulu kamuyi wake waba ngumphathintambo wozokwemba umnumzana uTha Chidakwa uthi wenza okuningi okuhle okumele kubukwe.
In the time allocated to him by his almighty the Lord.
Asikwamukeleni bantu bakithi, sonke samthanda silesizathu sokumthanda.
We have cause to love him. Let's continue to love him even in death.
Umongameli Mnangagwa uthe kulenkokheli zamanye amazwe ezedlula ichumi labanye abahloniphekayo abake bakhokhela abangasekho embusweni, iningi labo elilobudlelwano obuhle lomgabe abazabuya ukuzomvalelisa.
Ukuzabuya uThabo Mbeki owe-South Africa, uJoachino Chisano owe-Mozambique, uKenneth Kaunda owe-Zambia, uRupia Banda owe-Zambia, uFestus Mohai owe-Botswana, uthi umsekeli kamongameli owe-Ethiopia, uDenele Nikunene.
Vice Prime Minister Ethiopia.
Engumphathintambo ugatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube uthe loba umgabe waba namaphutha uZulu kumele akhumbule okuhle akwenzayo.
Nengakwenzayo namhla yemfundo njengokunika abantu umhlaba nokunengi okunjalo.
Umgabe wabusa ilizwe kusekela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse waze wagwenqulwa ngumnangagwa encedizwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ubikwa ebhubhe ebuhlungu ekhonona ngendlela akhitshwa ngayo embusweni. Inkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC ezigoqela uNelson Chamisa, uTendai Biti loJob Sikhala lazo zibuyile ukuzokhalela abemuli. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo somdeni wakomgabe esokuthi umnumzana Robert Mgabe uzangcwatshelwa emzini wakhe kozwimba hatshi eHeroes Acre. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi balokudana ngalokho ngoba umgabe ubemele angcwatshelwe emaliweni amaqhawe, kuthi abanye ngabathi kulungile ukuthi avekwe emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Omunye wabakhulume leStudio 7 unkosikazi Sihle Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi umgabe akasoze abekwe eNational Heroes Acre, yena kunguye owayeqalayo.
Khona kuyamangalisa ukuthi nxa kuthiwa umgabe kayilale eHeroes Acre, pho iHeroes Acre yakhona ngikabani, ngiyokwenzani?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi umnumzana Bruce Ndlovu uthi kavumelani lalokhu. UNdlovu uthi ubona kungafanelanga ukuthi isifiso sikaMgabe sihlonitshwe ngoba ebhubhe engumuntu othukutheleyo. Ngakho uthi kumele abekwe eHeroes Acre.
Ngicabanga ukuthi kukhona umuntu ifamily even umuntu asemsebenzini wakhe loba kuyiwuphi ifamily has an upper hand. Ifamily nxa isithi umuntu ahambe ekhaya kahambe ekhaya.
Umnumzana Lindelani Sithole yena uthi isifiso somufi lomdeni wakhe kumele sihlonitshwe.
Okay, mina mbona ngani indlela abakhipha ngayo umongameli esihlalweni sakhe. Mina mbona ngani kungcono ukuthi bayembeka as a family kube private ngoba ekumkhipheni kwabo batshenzela ukuthi babengathabi ngento ayenza esasengumongameli ukuthi vele kukhombisa ukuthi bona njengebandla bayibona ngani kasafanelanga ukuphatha umsebenzi weZANU PF. So bangcono benjani? Bemekele aziphumulele kulapho akhethe khona.
Kusenjalo inhlanganiso ezehlukeneyo koBulawayo bezihlangene namhla zizama ukudinga indlela zokuletha ukuhlalisana lokukhumisana umlotha elizweni iNational Healing yesiNgisi. Inhlanganiso lezi zigoqela iHabakuk Trust, iBulawayo Progressive Residents Association, iCitizens Manifesto, iEmthonjeni Women's Forum lezinye. Abanye babakhulume kulumhlangano bathe kuyadingeka ukuba kulungisiswe udaba lombhuqazi weGukurahundi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abantu abaningi basele bebambe owangaphansi ngemva kokubona indlu kaMugabe ebizwa ngokuthi yiBlue Roof. Bathi indlu le kwadlaliswa imali enengi eyayingasiza ekwakheni izikolo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bamangele bebona imifanekiso yesakhiwo sikamuyi esihle okumangalisayo. Bathi akuhambelani lokwenzakala ezikolo elizweni lonke jikelele ngoba izikolo ezinenyi zikusimo esibi. Bathi kunzima kakhulu ukuqathanisa izikolo zemfundo ephansi lemfundo ephezulu lendlu yakhe eseHarare. Engakabi ngumongameli uMuyi wafundisa ezikolo ezimbalwa eZimbabwe laphandle kwelizwe. Wafundisa eHope Fountain, eMpandeni High School, eZambia lakweleGhana. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Patrick Ndlovu uqathanisa indlu kaMgabe lezikolo kanye leholo lababalisi.
Emasikhayele umuzi kaMuyi uPresident Mugabe lothiwa iBlue Roof cabangela imali yasebenzayo lapho sakhiwa lowo muzi. Bese sithi yena lo baba owayengumbalisi abantu abadiwe wathuthukisa ezomfundo kweZimbabwe sikhayele lezikolo elizweni leZimbabwe ayawuhambelana. Engumuntu oyethanda imfundo abathatha leyo mali phela wakhe izikolo wakwenzela amatisha. Ngoba kuyakhanya sibili ukuthi masikhangela isimo sezikolo leseBlue Roof ayawuhambelana. Singatsho ukuthi kumele ahlale emaxokovaneni kodwa lani lesimo sezikolo ikakhulu ngapha emadebheleleni iyatshengisela sokuthi ube ngumuntu ongalandaba lemfundo ikakhulu ebantwini bemandebeleni.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uvumelane lo Ndlovu.
Blue Roof itshengisa ubona umongameli lodazilayo ube ngumuntu oselfish. Uyakhe inkalakata yomuzi uqede imali eziningi eselatshizwa kodwa ungakhangela izibhedlela ukhangela izikolo kufile. Yikho eze wayelatshiswa ngaphandle abantwana bade bacine befunda kuma-private schools bayaqedisa ngaphandle loyintombazane. Kuyakubonisa ukuthi ngupresident othengala confidence lento lelizwe alibusayo lento zakhe. Usubonile lubaba kulusizi ukuthi kufakwa kubongelwa kodwa hayi yena uthiye wonile. Yike sizamkhumbula ngakho.
Osakhulayo uBakhizanani Dube uthi isimo sezikolo uma kuqathaniswa lendlu kaMuyi uMgabe kuveza obala ukuba wayengelandaba lezemfundo loba engumbalisi.
Yabona nxa ukhangela iBlue Roof kuyakhanya ukuthi lwana ngumuntu sibili owazinika isikhathi sokuyenza kodwa nxa ukhangela izikolo unanzelela ukuthi zilahle ahlelelwe njalo ngumuntu wayengelanda balazo kodwa ile ndaba lalapha ahlala khona echiyo kunye ngaphandle kungalungisiswanga ikweze wahamba uyibonye njeyana nje lezikolo zisala zinjalo
olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi umuyi ube lihlazo kwezemfundo ngesimo sezikolo ezweni uma kuqathaniswa lendlu yakhe
masikhangela indlu kaMgabe le uthiwa iBlue Roof siqathanisa lezikolo ezisemaphandleni kakhulu kithi ngapha eMathibelendi amaklasi abantwana akhiwe ngodaka afulelwa ngotshani othisha bahlala ezindlini zotshani njalo kutshengisela ukuthi imali beziphuma ezegovernment wazinye zedevelopment ihulumende egoqela yena uMgabe wathi yinhloko yahulumende efake esikhwameni so kutshengisela ukuthi izimali eziningi beziphuma kufuze zilungise izindawo but lo uhulumende wethu ubegwinya imali ezifake esikhwameni sakhe esiya kwakho ubukhazikhazi obesibonayo njalo kuyukuthi laba abangaphansi kwakhe bazakopha wona ubukhazikhazi ngoba indlu yakhona indlu ekhanya imangalisa wonke umuntu bazaba lesifiso sokuthi bebona lokhu kwenziwa uRobert babe logqozi lokwenza into engalunganga yokuthi labo batshontshe imali bayezakhela abakufunayo
umnumzana Ndodana Moyo laye uthi indlu kamuyi uMgabe iveza ukuba ube ngumhuquluzi wenotho abafundi bengelandawo zokufundela
ngiyasithanda isitsho samaNdebele esithi okulempondo akufihlwa emgodleni nanku ukufa sekumtholile umkhulu uMgabe obelimenemene umhuquluzi wenotho nansi iBlue Roof ibucwazicwazi ngani kusezulwini izikolo zeZimbabwe zikahulumende abantwana bahlala phansi kwezinye izindawo akula zitulo emaphandleni bahlala ematheni etshontsha umnotho wethu wehlizwe ithimba yethu esiyathengisa abantwana bethu behlezi ematheni yena kuyibucwazicwazi asinama science schools asinama laboratories elizweni kodwa umuzi wakhe ngithilo ngathi ungathi kuhlala ingilosi ube ngumhuquluzi wenotho
umuyi ubhubhele kweleSingapore eleminyaka engamachumi ayisichiyangalolunye lanhlanu 95 utshayelwa ngabanye ihlombe abathi wathuthukisa ezemfundo ilizwe leZimbabwe laziwa ngokuba labantu abaningi abafundileyo loba nje abaqeda izifundo emakolitshini bengatholi imisebenzi umuyi uthiye inkosikazi lakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana labazukulu ubedume ngokukhuluma isilungu ebesiphuma ngamakhala akwaziwa ukuthi uzangcwatshwa ngapi ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ukuhlaziya imbali kaMgabe sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uMgabe uzakhunjulwa ngokwabela abantu umhlabathi lokuqakathekisa ezemfundo
wavulela wonke umuntu owayefuna ukufunda wafunda yikho ke ubona iZimbabwe zacela sethi ngabantu abafundileyo kakhulu lapha kwele Africa iphinde futhi ngimcabange ngendaba yokuthi kona whether it was by hook or by crook umhlaba wagcina usuvuyile ngiyakwazi bakhona abanye abaza ukuthi hayi kwasewenze politics vela abana kwasewuyi-NDP wayesenepressure yibo wagcina ukuthi hayi abathatha umhlaba abantu kodwa engikuthoyo ukuthi ngabe wayengafuni umhlaba uthathe wayengakwala ngoba nguye ngumongameli njalo engucommander in chief kodwa ngenxa yokuthi kona wama wahamba wadefenda even ama-international events kuwo-UN le bezama ukuthi bemchotoze wama ngendaba yokuthi hayi umhlaba ngowanta mnyama ibantu bathatha into yabo kodwa kukhona ngento engiyakhumbula ngoba kathesi siyalima siyafuya senzani so yizinto engizahlala ngizikhumbula ngendaba le abantu kurobert mgabe
Babu Ndlovu lina ku-MDC njengamabandla aphikisayo lizamkhumbula ngani
Yeka ngisoze ngikhulume kakhulu ngimele MDC ngoba ngingaso sikhulumelisayo kwamanje kodwa ngizakhuluma njengenzalo yakwelakithi lapha emaNdebeleni uMgabe akulanto enhle esizamkhumbula ngayo ngaphandle kombhuqazwe wokubulala abantu bakithi ngaphandle kokudiliza i-economy ngaphandle kokutshontsha umbuso kuJoshua Nkomo akulanto eyodwa nje cha esingamkhumbula ngayo umgabe enhle. So aqeda abantu bakithi kazanga xolise lokuxolisa ikho ke akulanto enhle esiyibonayo thina enziwa umgabe. Yebo kambe kungakhulunywa ke nge-education ukuthi yaba free primary njengomuntu wayekuhulumende ikho kwakumele akwenze phela imandate ayiphiwe naleyo kodwa-ke wayebulala i-education-ke yaphelela e-primary-ke ngena le minyaka yama-80s kusiya ku-90s kusiya kuma-2000 kakola education esiyibonileyo sibona abantwana sebethwala nzima sebesehlule kufunda sibone i-infrastructure ezikolo idilika uhulumende kamgabe wehluleka ufana lenalo ukholo kamnangagwa lokho ediliza esehluleke siyaphambili yikho-ke ngithi thina asinike simkhalele umgabe laba balenyembezi zokudlalisa abazamkhangela kodwa thina-ke njengezizalwane zalapha emathepheleleni dakwela nto enhle eyodwa esiyibonayo eyenziwa umgabe.
Baba Chuma, kulokudonselana phakathi komteni wakhe lemuli ekuthini kumele abekwe ngapi? Abakwabo bathi bamfuna kozwimba kanti uhulumende uthi kumele etabeni eHeroes Acre. Uthini ngalokho?
Ungakhumbula amazwi akhe yena ubaba umgabe esaphila siyabeka ubaba uTekele. Ubaba uTekele laye hayi angifuni ukuya khonani. Umgabe wathi hayi ofileyo owezele esebenzela i-state kasoze azitshoyeni ukuthi na ufuna ukungcwatshwa ngathi ngoba umzimba wakhe ngowethu umoya wakhe kuphela yiwo okankulunkulu kwaba njalo. Manje pho kathesi angazi osho ukuthi ngile kuyini kodwa kungasenani yabona i-problem ekuyekela umuntu abuse for iminyaka eminingi kangaka yiyo esikhoze i-confusion ebadaleni babo basezimba ngayo sebona ngazathi into leyo ngiyabo ilizwi leli vele belingelabo bengamelanga ukuthi ngabe ubaba umgabe kakhitshwanga ba kwangena omunye olalong from 1980 kuze kuchina u-2017 obesima kwabane iroz eka engenisa abanye engenisa abanye engenisa abanye then yena ekuqileni ukuthi ayimele afuna ukungena kwabana uyabona ke sifanana lokuthi kona abantu kabethi silandela ujesu silandela ujesu silandela ujesu ekugqileni jesu hayi mina amemoslem yabo isho selimauti hawu khina yibe besilandela kube silandele uMuhammad Ali silandele uMuhammad Ali silandele ekugqileni jesu ukuthi hayi amechristian andikuntu nje osokukhonfuse abantu yikho kona ke okufana naloko osebenziwa ngabakomgabe layo ubaba omgabe nxa kuthi ngiyakutshoyo
baba Ndlovu.
Konoko esikubona kusenzakala yikulwa obuvele kukhona ku-G40 la kwi-Lacoste. Abe-G40 sebesithi sokuyisikhathi sokuthi siphindisele. Mnangagwa ufuna ukuyakhuluma izipitshi-ke phambi kwesidumbu sikamgabe. Hathi kasifuni ukumnika lona lelo thuba. Yindlela abayenzayo bese befuna njalo ukuthi bakwenze khonokho ukuthi banegotiyethe labo Mnangagwa laba abaphandle kwelizwe ama-G40 ababalekayo kuthiwe kabangayitheswa macala kabaphenduke babuye ekhaya. Mboneni kathesi nje badlala i-politics yabantu bezanu-PF amafaction wonke naleyo ebusayo eLacoste naleyo eyakhitshwayo lo mgabe e-G40 ngama-factional fights abo lawa angenani labantwana beZimbabwe ukuthi uzangcwatshwa ngapho umgabe kasikudingi mbuzo ahambe e-national Heroes Acre naleyo bekhuluma izipitshi phambi kwesidumbu sakhe asilandaba umbuzo akalahle ebhalwini njengoba sesizwe kathesi ukuthi ebeyinduna lakho kasilandaba lakho kodwa kokwenzakala izimpilo ezinje ngama-factional fights akhona-ke kwezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma. Ibandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Economic Freedom Fighters belilo mcimbi wokukhumbula umgabe namuhla lapho elimncome khona njengeqhawe elabela abantu abansundu umhlabathi njalo lithi uhlelo olufanayo kumele luqhutshwe kwele South Africa. Abakhulume kulumbuthano bagoqela ababeyiziphathamandla kuhulumende kamgabe kodwa asebabaleka elizweni umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Patrick Juwawo. Kukhulume njalo iziphathamandla ze-EFF ezibalisa umkhokheli waleli bandla umnumzana Julius Malema, umnumzana Mbuyiseni Ndlozi kanye lomnumzana Floyd Chivambu. Ubona abanqome inhlelo zikamufi besithi wayethuthukisa impilo yabensundu. UMalema uthela nxa wayelamaphutha umgabe kunengi akufezayo. Asizweni amazwi akhe.
Tata EFF tata! Long live the fighting spirit of Robert Mugabe, long live!
Long live the fighting spirit of Robert Mugabe. Long live. Oh, Robert Mugabe. Mugabe. Robert Mugabe. Oh, Robert Mugabe. Oh, Mugabe. Oh, Mugabe. Hey, aona ya sana na ye. Hey, aona ya sana na ye.
Umholi webandla le EFF lapho umnumzana Julius Malema ekhuluma embuthanweni owukhumbula umgabe abawenze namuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Zenzo Nkomo ingcweti yecubungula ezombusazwe.
Kufanele sibheke imbali ye-EFF. La esuka khona i-EFF iqale yavele yagxila phezu kodaba lomhlaba ngoba ibona ukuthi i-ANC ayiwuphakamisanga kakhulu umhlaba kubantu be-South Africa. Yakhelwa lapho-ke itshengisa isibonelo sikaMgabe. Njalo sizakhumbula ukuthi ekuqaleni kwayo ike yaya eZimbabwe ubuholi be-EFF busiyahlangana neZANU-PF besiyahlangana noMgabe, kusho ukuthi kunenge abakutholayo kumthombo kaMgabe. Ngicabanga ukuthi uma ngabe kuwukuthi bempraiser behlabela ngaye, bemthatha bemphakamisa bemenza iqhawe, lokho bakubhekise kubo njengeqembu ukukhula kwabo ukuthi kugxile kakhulu kwimibono abahambisana layo, njalo abacabanga ukuthi abasebenzela la eSouth Africa njengoba nisibonile ekuvoteni ukuthi baye bazuza kakhulu.
Kodwa ulwazi bengabe belalo yini olokwephula kwamalungelo oluntu?
U-EFF isuka ku-ANC. Amalunga wonke ka-ANC ayakwazi ukungcola kwezanu-PF, bakwazi bekuqonda ukuhlukumezwa kwamalungelo eZimbabwe, bakwazi beyiqonda iGugurahundi. Ababhekanga izwe lasezi, bazibheke bona njengeqembu ukukhula kwabo.
Yes, sesikhangela abakwamanye amazwe labo babebonakale bemncoma bebesithi nguye owayesenelisa ukumela amazwe aphetsheya.
Angazi ukuthi kungani bekhetha ukungakuqakathekisi ukubulawa kwabantu besiNdebeleni. Mhlawumbe kuswelakale ubuholi kubantu besiNdebeleni ukuthi kuyiphakamise lento. Sibona futhi bephinde abanye abantu bengena kuZANU-PF sebuyaqala manje ukuthi izinto eziningi bazithithe kancane kancane ezazifihlekile ababehlezi phezu kwazo bengafuni kuzikhipha.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka ngokukhangela imbali kamnumzana Robert Mugabe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Wokuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namhla eHarare ngesikhathi kulokuphithizela bebangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe. Lanxa abemuli kaMgabe besithi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi uzancwatshwa emzini wakhe, akukacaci kuhle ukuthi ngempela kuza kwenzakalana njalo na. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.